Mauto eRussia epasi, emunyanza neemuchadenga, nasatanga kurwisa muUkraine, izvo zvinonzi nehurumende yeUkraine zvasiya mauto ayo anodarika makumi mana afa. Mutungamiri weUkraine, vaVolodymyr Zelensky, vati zvarwa zvenyika yavo zvinoda pfuti, zvakasununguka kuzotora pfuti idzi, kuti zvidzivirire nyika yazvo, vachiti Ukraine haina chayakakanganisira Russia. Nekune rumwe rutivi, mutungamiri weRussia, vaVladimir Putin, vati nyika dzose dzichada kupindira mukurwisa kwavatanga muUkraine, vachadzirwisawo. Masangano enhau yekunze, anoti ndege dzisiri dzemauto, dzabva dzamira kupinda nekubuda muUkraine, uye vanhu vazhinji vatanga kutiza mudzimba dzavo, zvichitevera hondo yatanga muUkraine iyi. Ukuwo mauto eUkraine, anonziwo ati adonhedza ndege ina dzeRussia. Asi Russia iri kuramba kuti izvi zvaitika. Muzvina bhizimusi uye vari nhengo yezanu PF vaGilbert Mponda vati hondo yatanga kuUkraine inogona kukonzera kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika dzakawanda pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe.
Makakatano acho anokwanisa kuzopedzisira apinza dzimwe nyika dzakati wandei. Saka nekudaro zvinokwanisa kukonzera kusagadzikana kwehupfumi hwenyika hwepasi rose, uyezvo nenyika dzakaita semuAfrica neZimbabwe tinokwanisa kubatwawo nazvo nezvinenge zvichiitika ikoko. Nekuti mukatarisa Russia inyika kwazvo inobatsiridza pakugadzira mafuta oil negas. Toitawo Ukraine inyika inogadzira zvakati wandei nekukohwawo zvakati wandei tichitangasanganisira wit.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara, avo vati hondo yatanga pakati peRussia neUkraine yakonzera kukwira kwemitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari pasi rose, zvichaita kuti mitengo yedhiziri nepeturu ikwire muZimbabwe.
Zvinogona kuita kuti supply yeoil negas paglobal market iderere. Yakaderera zvoita kuti mitengo yokwira. Saka tokutarisa kuti mitengo yezvinhu zvakaita sana petrol nedizel ichakwira. Zvinoafekta Zimbabwe izvozvo. Mitengo yezvimwe zvinhu zvese inobva yakwirawo.
Vashitambara vatiwo Zimbabwe inogona kuita dambudziko rezvekudya sezvo ichitenga rimwe gorosi kubva kunyika dzakaita seUkraine neRussia. Mutauriri wemutungamiriri werimwe boka reMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, Vanitando Ndlovu, vatiwo
tiri kuti Putin nganyarewo nyika yeUkraine uyezve nekuzvimirira ega kwenyika, ambosiya kupatsira vapanduki nekupinza masoja eRussia muUkraine. Ndinofunga kuti zvirango zveupfumi kubva kuAmerica, European Union neBritain zvingapatsira zvikuru kuti Putin akwanise kugara pasi achikurukura nevamwe, nekuti iye zvino izvi vanhu vari kufa vanhu vasina mhosva.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe, vatiwo kutengwa kwemabhazi neZimbabwe kubva kuBelarus kunogona kumbomiswa zvichitevera kusagadzikana kwave muUkraine. Vazembe vati hondo yatangwa neRussia kuUkraine inogona kukonzera kusagadzikana pasi rose. Vakakurudzira nyika dziri muUnited Nations Security Council dzinosanganisira iyo Russia kuti dzigare pasi dzione kuti kusawirirana pakati peRussia neUkraine kungagadziriswa sei.
Mapope iwayo anofanirwa kumiswa asati atanga. Achimiswa nomumisiro wedare wokugara pasi, vanhu vokurukurirana pasina hondo yezvombo yaitika. Ndo zvendinotarisira kuti idzo nyika dzomusecurity council idzi mapermanent members anosanganisira iyo Russia yatanga hondo muUkraine adzokerere ipapo apite chisungo ichocho kuitira kuti pasarwisanwa imwe hondo yapasi rino yechitatu inenge yatotanga.
Munyoro anoona nezvedzidzo muCitizens Coalition for Change, amai Evelyn Masaiti, vakurudzira hurumende kuti itore matanho nekukurumidza ekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza pamwe nekushanda muUkraine.
Hurumende yedu dai iri hurumende inotereravo, yaiona kuti zvechokwadi vana veZimbabwe variko vabatsirwa vabatsirikana kuti vakwanise kuti kara zvaomesesa vanhu vadzose kuno mumucha vadzose neiyo hurumende.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye mutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza, vatitaure negurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaFrederick Shava, avo vati vanga vakabatikana sezvo vati vanga vaine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuVictoria Falls, asi muzinda weZimbabwe muGermany waburitsa mashoko ekuti zvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvitsvage nzira dzekuenda kumuganhu wenyika iyi nePoland, uko kwazvichanobatsirwa kuti zvichengetedzeke. Vari kuda rubatsiro vari muUkraine vari kukurudzirwa kuti vafonere muzinda weZimbabwe kuBerlin panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.